manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira akanaka vateereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wechipiri gumi guru 10 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chaparurwa nhasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika Robert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi wenyika. Studio 7 inoita hurukuro nava Patrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuvagurukota rezvemari panguva iyo vaipinda musangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa webiometric voter registration uhwo rinoti hauna kudzidziswa zvakakwana vanhu vanofanira kunyoresa. Sangano iri rinotiwo rafamba munzvimbo dzakawanda rikaona zviri kuitika muchirongwa ichi. Ratiwo vanhu vari kunetsekana kuwana magwaro ekunyoresa kana kuti maafidavit zvikuru kumaruwa akaita semutoko, chipinge, chimanimani. Uko rinoti vanhu vari kuratidza kusaziva zvavanofanira kuya nazvo kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. ZPP inotiwo sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanira kusimudzira dzidziso kuvanhu uye kujekesa mari inofanira kubhadharwa nevanhu kana vachina kusainirwa magwaro avo nemadzishe kana vamwe vakuru vakuru mumatunhu avanogara. Tanonoka wande weStudio 7 abata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zviri kuonekwa nesangano ravo muurongwa weBVR uhu.
Tine zvimwe moto zvakati kuti ndofunga chimwe chiri kunyanyotineka inyaya yekuti dzidziso ine chekuita nekuvhota yanga isati yanyatsofamba kwese. Saka kune dzimwe nzvimbo kwanga kuchivhurwa kuchishaika kana munhu umwe chete anenge aripo kuratidza kuti mashoko aya haana kufamba. Mune dzimwe nzvimbo zvekare vanhu vanga vasiri kuziya chikonzero chavari kuendera kumasenta iwayo. Vamwe vanga vari kutofunga kuti vari kuenda kunoongorora kuti vaone kuti mazita ava aripo here. Havana kuziya kuti vari kutoenda kunonyora. Vamwe vanga vaendawo ne malicense avo kutyaira motikari chinova chinhu chisingatambirwe seform of identification nekuti mashoko aya haana kunyatsofamba. Asi tikazotarisa nyaya iri kunziyo proof of residence ndo yanyanya kuita matambudziko makuru. Vheki iri kupa inonzi VR9 form rekuti munhu unonyora sozosainirwa nacommissioner of oaths fomu iroro harisi kutengeswa.
Vanhu venyu vari kutaura kuti chinyi kwavari kuongorora
kumaruwa. Tiri kunzwa kuti isusu vamadzishe nana sabhuku vari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekuti munhu anogara munzvimbo iyoyo. dzinova mari vanhu dzavasina.
Shamunoda kuti chigadziriswe nekukurumidza pari zvino chii?
Chatiri kuda kuti chigadziriswe nekukasika ndechekuti mari dziri kubhadhariswa vanhu kuti vanyorerwe tsamba yeproof of residence dai dzabviswa nekuti vanhu havana mari idzodzo. Zvichapedzisira zvaita kuti vanhu vasaende kunonyoresa nekuti mari dzacho havana.
Dai
zvangotaurwa kuti kana munhu ari kunyorera munhu proof of residence iri kungonyorwa pachena pasina mari inobviswa.
Musare Jesina Mukoko ndiwo mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuvandudzwa kwakaitwa dare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Nyaya iyi yatumirwa nemutoreri wenhau Thomas Chiripasi asi tikaiverengerwa naMike Hove weStudio 7.
Veruzhinji muHarare vakaita sava Francis Machimbidzofa vanoti zvichitevera makakatanwa ari muzano PF munhu anonyanyorasikirwa zvikuru nezvakaitwa navaMugabe ndiva Emerson Mnangagwa avo vakadzingirwa makurukota maviri anovatsigira vachinga Dhuve naamai Priska Mfumira avo vanonzi vari muchikwata cheteam Lacoste. VaMachimbidzofa vati gurukota idzva rezvemitemo vaHappyton Bonyongwe avo vakatsiva vaMnangagwa segurukota rezvemitemo havana zvakawanda zvavanokwanisa kuvandudza mubazi iri nenguva pfupi yasara kuti sarudzo itsva dziitwe.
Akabhineti tsvakaiswa naMugabe zvakafanana nokuti haana zvaakatomboita otherwise deni akangorega zvakatodaro zviri nani because ukatora munhu anenge Bonyongwa anoziva chii kuministry yapoa yejustice ndonazvo kuti hazvina zvazvinobatsira ende hazvina zvazvinoyamura vana veZimbabwe.
Nhengo yeMDCT vaShakespeare Mukoi vati kudomwa kwemakurukota matsva kwakaitwa navaMugabe kuedza kugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Kunyange hazvo vaMugabe vakati vanhu ava vakapiwa zvigaro izvi nekugona kwavo basa.
Nyaya yerishafo yekabhineti yakaitwa naRobert Mugabe haina zvizhinji kana kuti chimwe chete chainogona kunge ichichinja nekuti dambudziko ratiri kutarisana naro senyika idambudziko relegitimacy. Iko zvino izvi muri kuona takatarisana nesarudzo dzeutungamiriri wenyika. Sarudzo idzodzo dzikasafamba zvakanaka the problem yatinayo kana kuti dambudziko ratinaro mukati menyika inoi reillegitimacy rinongoramba riripo. Saka kunyange ukatora nyanzvi dzinoziva nezveikonomi ukatora nyanzvi dzinoziva nezvemari nyange ukadzipa portfolio yakaita sei as long tine an illegitimacy crisis hazvigoni kunge zvichichinja chino.
Asi imwe nhengo yezanu PF muzvare Chengetai Magwaza vanoti vanhu vakadomwa navaMugabe ava vanhu vanokwanisa kuisa mabasa avo uye vachange vachibatsirwa nenyanzvi dziri mumapazi avachange vachitungamirira.
Kusarudzo kwakaita makurukota aya navaMugabe zvinoratidza kuti vanhu vavanovimba navo mukushanda basa muhurumende. Tikatarisa pakushanda kunoitwa maministries mapermanent secretaries ndoo vazhinji vacho vanenge vakadzidzira basa rinenge richida kuitwa maministries saka ndoo vanotakura mutoro wese wekubata basa rinenge richiitwa. Maministers vangori mafigureheads semaonero angu.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rohanya vati pane zvinhu zvitatu zvingadzidzwa kubva mukuchinjwa kwakaitwa mamwe makurukota ehurumende navaMugabe neZuro.
Zvitsva yakaiswa navaMugabe inoratidza zvinhu zvitatu. Inoratidza nyaya yekuda masimba kana tingati power, patronage negreed. Kara kana tichitaura nyaya yemasimba munotaura vanhu vakafanana navaBonyongwe vakaiswa navaMugabe vamupofu vakaitwa minister of home affairs ndozvinoratidza kuti vaMugabe ipapo vanga vachiruka nyaya yemasimba nokuti vaBonyongwe vatora masimba neministry yakachirwa navaMunangagwa inokosha uringori leader warehouse.
Kunyange hazvo muzano PF muine makakatanwa ekuti achatora matomwa kubva kuna vaMugabe ndiani varwanya vati kuchinjwa kwakaitwa makurukota aya hakunei nekubvisa mapapiro avaMunangagwa avo vanonzi vari kuda kuzotora masimba kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Varwanya vati vaMugabe munhu ari kuda kutofira pachigaro.
Vamugabe vanga vanga vasina mapapiro kungo challenge vamugabe mapapiro hapana mapuna nekwandira mapapiro kana uri mupolitiburi inochewana vamugabe kana uri mucentral committee inochewana vamugabe kana uri muhurumende inochewana vamugabe tinonyanya kuwanza maperceptions zvinoti chokwadi munhu ane mapapiro chete muzano kungurukano hurumende vamugabe.
Zvichakadai, makurukota akadomwa navamugabe nezuro aya atora mhiko dzebasa nhasi achibva atopinda mumasangano emakurukota ehurumende. Nyaya iyi yatumirwa navatomas Chiripasi ari muHarare. Mukaiverengerwa neni Mike Hove.
Vaimbova gurukota rezvemari vapatiti namasa nezuro vakaudza Marvelous Mutsanganya wewe Studio 7 kuti vakange vari muWashington kuzopinda mumisangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iyo yatanga nhasi. Vakataura izvi vari pamusangano wemakurukota anoona nezveupfumi wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa nezuro. Mushure mekunge vapinda musangano uyu ndipo pakabva padomwa makurukota matsva vachinamasa vachibviswa pabasa ravo richipiwa vaIgnatius Chombo. Ngatinzwe hurukuro yavakaita naMarvelous Mutsanganya uye vasati vaziva kuti vatorerwa basa ravo.
Ndingati tauya kumisangano yeIMF neWorld Bank, Reserve Bank Dr. Mangudya nevamwe staff yavo, tine machief executive officers emabhanga edu ekumusha ZB, AgriBank, Standard Chartered, Barclays Bank newakati wande wari kuno FBC wari kuno ino ndauya na permanent secretary weKuministry weKufinance tiri kuno. Chinonyanya kutiunza kuno ima meeting e World Bank na IMF. Senyika tiri nengo ye World Bank na IMF. So pama meeting hapa tenge tichisungira kuti tiripo. Asi izvo tinonyanya wanzo kuuya tine delegation yakati kuti ngechekuti pane ita misangano yakawanda tingati ma side meetings ndio nguva yatinosanganawo nema financiers anobva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawane herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekukwereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity kubva kuChina kuEurope kuAmerica nekuAfrica tinenge tiri kuno kwesvondo rese.
Asika vachinamasa muri muno panguva apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Takanzwa kuti kwakutoshandiswa ikoo mari dzakadai semaranzi nezvimwewo. Zviri kufamba sei panyaya dzemaridzi?
Zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kundoti bedzi zvinotora nguva. Icho ndinoda kuzivisa vateereri ngechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba. Tikatora production yegold ndinoona inini ndichipinda paministry of finance muna 2013 nyika yaiproducer 12 metric tons yegold. Gore rapera takasvika 22.8 metric tons. Tikaongorora futi kuplatinum tinoona maproduction ari kukwira. Tikaongorora kuferrochrome zvimwe chetezvo, kunikero zvimwe chetezvo, kuagriculture gore rino tine maguta atisatamboona. Nyaya iyo wataura yecurrency, hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri cash.
Avo vanga vari vapatrici namasa vaimbova gurukota rinoona nezvemari vachitaura naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto emuRwanda anogara akaita vanhu kafira mberi kuvapisa nemagetsi uye kuvarova senzira yekuti vabvume mhosva dzavanenge vachipomerwa. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidzawo kuti kune vanhu zana nevana avo vakasungwa ndokuchengetedzwa zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pasi pemauto emuRwanda pakati pegore ra2010 na2016. A varwisi vemoto mucalifornia varkuendera mberi vachirwisana nemoto unonzi wauraya vanhu gumi nemumwe uko zvuru nezvuru zvevanhu zvichinzi zviri kutiza misha yazvo. Hapana ari kuziva kuti moto uyu wakakonzerwa nei, kunyangwe hazvo moto yakadai ichigara ichiitika mucalifornia panguva dzino. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende avakadoma nezuro mudare ravo ravakavandudza. Mumwe atora mhiko nasi ndiDr. Ignatius Chombo, avo vave gurukota rinoona nezveupfumi idzva. Ko, vaChombo avo vakaita zvidzidzo zvakanangana nedzidzo vangakwanisa here kumutsiridza upfumi hwenyika? Nengo yeZANU-PF inomirira Harare East mudare reParamende vaTerence Mukupe vanoti vaChombo vanoda kupiwa nguva kwete kuponderwa musaga.
Of course chinhu chashamisa vanhu vakawanda kuti vaChombo vaitwa minista wefinance, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kazhinji kuti tanofanira kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance. Asi chamunoona ndechekuti I think the last time pakapedzera kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance kuita finance minister, I think chakapedzera navachambati ngavamuha panguva voona kuti vanoifambisa sei minista.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvestor Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti kuti bazi iri rishande zvakanaka zvinoda kuti hurumende idhonzere divi rimwe chete.
VaChombo navaChinamasa vanhu vagara vari mugovernment kwenguva yakareba, maministri avakashanda ese havana chinhu chavakanyatsokuita chekuti chatingati chavakaita chavakachinja mugovernment. Saka ndingoona chokuti kungotenderedza vanhu.
Ko, vamwe vaimbovawo makurukota ezveupfumi vanoona sei kudomwa kwavaChombo uku? Dr. Simba Makoni, avo vave kutungamira bato rinopikisa remavambo kuSiledon, vanoti kudomwa kwavaChombo uku hakuna zvakunobatsira nekuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Kungosudurisa munhu kuti ende unotamba uri apo itimu yacho yese isingagoni bhora, unotarisira zvakasiyana sei? Saka hatingooni kubviswa kwavaChinamasa tete, kutenderedza kwavakaita vanhu kubvisa vachiisa zvese hazvina zvazvobatsira nyika.
Vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti hapana chiri kuchinja nekuuya kwavaChombo.
Chekutanga paRichard Paul in general ndepekuti connect the ordinary people, kune vanhu vari kuzvifambirwa zvavo kungai kutoloto kodzani kudotito kuchenda mbuya. The Richard Paul is meaningless, it will not make a difference kune vanhu kune munhu mutema. However, this Richard Paul it's a vicious reshuffle iri kuratidza kuti nyaya dzemafaction muZANU-PF dzawandisa.
Vabiti vanoti havo vaChinamasa vanenge vangavaremerwa nemutoro uyu.
Zvichatoda vana vekuHarvard, vana vekuOxford kuti vanyatsoita unpack the impossible thing which he has done. He has created economic deformity chinosanganisa mafeatures eeconomic recession chabatana manje nehyperinflation. So pana Chinamasa he should have been fired, but kuti mozotiwo Chombo anarane economy munonyepa. Zvakafanaka nekudaidza tere motiberi ngarichengete mbudzi nehwai, hazvigoni.
VaChombo vari kubva vatambirwawo nebhajeti yavo yekutanga inofanira kuparurwa mwedzi unouya. Izvi vari kuzviita havo kunyange hazvo vaChinamasa vainge vave pedyo nekupeta urongwa hwavo. Tabvunza vaMukupe kuti vanoona sei nyaya iyi.
Handisingi kuti pane nguva yakareba yekuti vaite any impact yakakura. Saka I think chinhu chekungotiwo pabhajeti rogadzirwa rinenge riri riri bhajeti rine chekuita navaChinamasa
kubviswa pachigaro kwavaChinamasa kunotevera kunetsana kukuru kuri kuitika mubato reZANU-PF uye nyaya yekuti vaMugabe havana kufara nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mazuva mashoma apfuura, vachiti mubato mavo mainge mapindwa napongwe kana kuti naJudas Iscariot aida kushandisa kukwira kwemitengo yezvinhu senzira yekuti hurumende yavo ipandukirwe nevanhu. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vachashanda nemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. vamangujika vari muWashington umovaru kupinda mumisangano ya World Bank ne International Monetary Fund pamwe na vachina masa iyo yatanga nasi. Kati nzwei urukuro ya vaita na Mavilas Mchanganya uye.
Tatono masaya na hasi tili kuno ku Washington. Sakazure kuti Zimbabwe inufakune mbiri basa layo. Kukunika isumge zakanaka. Tatinika iliku expander, inufakunda shungu expander. Saka we wish those new ministers do very well in their new portfolios. Kutuwashane zakanaka nika hizo mkistibuli zakanaka. Ndiyo sune kuhuza hizo zakanaka.
Sanga mungati mabondi noto aya alikushanda hiri se matarisuru wa mama kaita. Nukutu wa shinji walikuti aywa wama ngunjika wakati kana zisina kufamba ini nchiasi ya basa. Paka mira seipa.
Ndapindo wanu Mavilas kuti mabonus arushana zvakanaka. Mabonus akaiswa kuti vai promote my exports. Kati my exports akakwira by 48%. Hakuzvonda riko kwe Mavilas. Handi bakubvunze bvunzo wakapusa kuti izvo bonus arambodzo ndokubvisa short cash shortage. Bonus ndokuita improve my exports to Zimbabwe. Chinchido chinje Zimbabwe problem ndezvabo ndezvi. Ndekuti ku Zimbabwe atina foreign currency. Ufoni ndobvu foreign currency kuma exports. That's what remittances. So those people anfa apo incentive. Kuti aunze more foreign currency. So bonus rushanda zvakanaka chezvo. Anesi mune kuona wingi kwakona kwakasiyana kwangu.
Tomboenda panyaya ye my zero exchange uye zvatakambonzwa nyaya yemarand yekuti washanda achishandiswa zviri kufamba sei.
Zvakati marand ari part of the multi currency system in Zimbabwe. Hatisi kuti adopt marand as the currency. Ari mukare. That question is pedantic, does not make sense because Marans is part of the multi-currency system. What you cannot do is to change the multi-currency system as Marans chet, as in a sense. And what is gold, $5 pouching of Marans, same sort of a softer currency, what is a platinum, $5 upo Rand, as in a sense. So, unless we change our push query, Chimarans, you want the Marans in Zimbabwe. So, pane zvino Zimbabwe is actually going to change some multi-currency system. Period.
Those are fake news, and I said the one comment on fake news.
Konyai ma bureau di change atu kunwe.
Bureau di change ndogo ti aite kuti vanhu. I think it's zvakanaka kuti safonya zvakanaka pamutemo. Takati hakuda kuti vanhu atengese foreign currency on the road. Unfokwa license business. Kutengesa foreign currency, just like beer in Zimbabwe, no one legal license. Une nyama unifone butcher's license. Une shop for a hook license. Saga same name for one license.
Avo, vanga vari governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangujika vachitaura na Mavilas Mchanganya uye vari muno muWashington DC. Panya iku nyeswa kwa voti regai timbo onzwa kubwa kutishirupamba sei kubulawayo kusimudzirwa kwe kunyoresa vanhu kuti vago kwanisa kuvota kwa tanga nasi munzimbo takasiyana siyana munyika vamwe vanhu varimbulawayo vachichema chemawo kuti mutemo wekuti vanonyoresa vanofanira kuve nemagwaro anoratidza pavanogara ari kuvakanganisa ngatinzwe nyaya ina Taurai Shava.
Ongororo ya tuwa na Studio 7 ya rati za utuwa nuangi vachinyore sapan jumozakasi ya nasiana ze kunyore sa mkutarevula wayo pasi na juminga mpinyo shakawanda. Mumwewe awa vanyore sa amainya rai gwari wao za Studio 7 kutuwa kwa nsakita izi munguwa pupi sezo vange vaine zose jangezu chitiwa.
Kureje sapa ndaita kuna kukundi neta shukuru ni kutinda ngoya ndine mairikuwa ya menziko na kwa ndaka haita padlet patifi. Kana tikamaidza na nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka kuregista kuvhota zvakanaka tikasamirira last minute.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupuhwe pavanogara proof of residence. Amai gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa requirements especially proof of residence. Vashinji wari kudzokera nekuti proof of residence havana ende vashinji vane chido chekuvhota asine nyaya yeproof of residence iyoyo ichavatadzisa kuvhota. Saka zvizhinji izvi zveprocess yavo yakarongeka zvikuru. Kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevha ipapo chero makiza asati aveko.
Va Ronald Mbemi ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira.
nyaya ye proof of residence ichatinetsa nyaya kuti umwe landlord anenge asingadi nemapepasi ake isusu ngati ngo register itse kuti munhu arugara munombla wayo o register kana kana pa house number akati tura house number kosi fingerprint nderimwe chete ripa chitupa ripa birth certificate kuchitora chitupa chako kwa registrar it's the same person ya munoona chirumganda Harare chirumganda Masvingo chirumganda Bulawayo anyway pane registrar so wazo we have that problem yekuti why kwakunzi uya ne proof of residence why kumamisha moita sei.
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara achiti izvo zvino zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achiroja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo naBrian Ngundu.
Vezeki zvandoda kutanga kutaura kuti vari kubata vanhu zvakanaka hapana zvinombonyanyorema ndambouya pekutanga ndisina mapepa akati kwane ndashotirwa neafidavit ndikadzokera ndikanogadzisa afidavit ndikanotendirwa nacommissioner ndikazodzoka ndikauya kuzoregister everything is in process ndotori nereceipt yacho izvozvi right now zvihanzi ndisarasa receipt yacho ndinofara chaizvo zvikuru ndam ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo uyo atanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake ati afarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara; kuManicaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Zarabani North ne South; Mount Darwin North ne West; Mashonaland East, Mudzi North West ne South; Mutoko East North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje; Central East North ne West; kuMasvingo, Chiredzi East West South ne North; Mwenezi East ne West; Chivi South; Matabeleland North, Lupane East ne West; Binga North ne South; Matabeleland South, Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumuni; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
tinotenda PJ vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk The Connection apo ndinga milingomo achanga achitaura nevechidiki nenyaya dzekunyoresa kuvhota tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwe New Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.